Arikeni iri kunzi iyo parishino iri kukonzera bongo zozo kunonzi ku Dominican Republic uko.
Vapo taura here kuti ingasvika ku Florida zvarini?
Vari kutiwo ingangosvika ku Florida musi we Saturday inogona kunge yakunana Miami, then kunana Sunday inogona kunge yasvikawo kunzvimbo dzakaita sana na Orlando.
Pane zviri kuitwa here kugadzirira?
Taura kuti kuita izvozvi tutorimo panguva yekumhanya-mhanya tichivhara dzimba kuitira kuti pasaite madamage akawanda.
Chavari kunyatsoita chaizvo chii?
Pane process inonzi iyo boarding yekubhodha dzimba kana harikeni ichinge ichiuya kudai. Vamwe ndo vanotora mapuranga aya atinoti maplywood vokomerera pamahwindo ese, nekuti chinowanzokuvadza dzimba panguva yeharikeni idutu rinenge richipinda mumba runopwanya mahwindo.
Pane vamwe kuZimbabwe here vamunogarisana navo?
Variko vakatoti wandei, tine tutori community yakati kurei yemaZimbabwe.
Saka imi savanhu kuZimbabwe vagere pamwe chete, muri kuronga chinyi kuti mubatsirane kuona kuti mhepo nemvura iyi hazvikanganisi upenyu hwevamwe venyu?
Hapana hapo zvakawanda zvekuti mukwanise kubatsirana, nekuti vamwewo vanenge vachigara mumaapartments, mumwe nemumwe anenge achingoonawo kuti ozvifambisa sei kuti asekiwe musha wake. Sometimes tinongochuza kuti tinge tiri pamwe chete kungotaurana kuti hanzi tinosangana kumba kwanhingi, tongoita ride it out tiri ikoko, tichingoita muonera pamwe tiri pamwe chete.